Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tirimu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina zvita 23/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti zvezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuru yeHarare inowedzera nzvimbo dzekuti vanhu vabayiwe nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19.
Christmas yegore rinorira aoma. Handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafodhawo vaine kuwana wanowo income iri beta kudarika isusu. Bozi. Isusi income kachikuwana chishomu hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwane pakufa
vanhu vakawanda vanoti havasi kukwanisa kuita machikichori musi wekisimusi sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka panyaya yemari mutungamiri wemdc alliance vanelson chamisa vanoti gore ra2021 ranga rakaoma zvikuru Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kanzuro yeHarare inoti yawedzera nzvimbo dzekubayira vanhu nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 zvekuti ine vanhu vari kufamba vachipinda munzvimbo dzine zvitoro vachibaya veruzhinji nhomba yeCovid-19. Godwin Mangwijga anoti panyaya inotevera.
Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 nhasi kuti vakatora danho iri mushure mekuona kuti vanhu vakawanda vange vasiri kubayiwa nhomba yeCovid-19 nekuti vainge vasingafarire kumira mumitsese yakareba mumakirinika nezvipatara zvekanzuro.
Kare taiti vanhu vaienda kumakiriniki atedu ekanzuro vachinobayirwa ikoko asi takaona kuti vazhinji vanga vasingazouya kumakiriniki nekuti vaiti makiriniki kuri kuzarisa vachitiwo pamwe vanonge vakutosvika kutozobatira chirwere ikoko kutoti kune kwavaungana vanhu saka takaona manumbers edu anga asiri kufambirana sezvatoda kuita sezvonjiziva kuti tinoda kupfuura kuti tiite inonzi herd immunity tinoda kuti tibaye vanhu at least 60% yepopulation saka takazoti nehurumende ngatipindei kuvanhu ngatiendesei chirongwa kuvanhu kwete kuti vanhu vauye kuchirongwa
Dr. Chonzi vati chirongwa chavo chekupinda munzvimbo dzinenge dzine veruzhinji chiri kufarirwa zvakanyanya nevagari vemuHarare
vanhu vari kutambira chirongwa ichi zvakanaka nekuti chirongwa chiri kuendesa atinoti maservices kuvanhu saka vanhu vanozvida ndo zvatinoti hatidi kuunganidza vanhu ngetoti tiende ikoko tinosangana nevanhu vari mumacommunity avo saka vari kuzvifarira chaizvo
mumwe mugari wemuHarare vajoson chirwa vati vatambira chirongwa ichi nemufaro sezvo vaitadza kunobayiwa nhomba nekuda kwemitsese inogara yakareba mumakirinika
ndaigara ndichipopota nenyaya iyoyo yekuti kana zviri zvemisangano zvemavhoti hurumende inotora basa iroro vachienda naro kuvanhu asi iri revaccination vaiti vanhu ndo ngavauye kuvaccination saka apa zvekutofamba papa sitombonea kana queue zvekuzvavanga vakaita centralized kwaigara kwakazara vanhu vaitomuka na 5 AM apa izvezvi ukaenda pasi pa mufakoti wakutonopuwa jebhi rako waka
Vachonzi vakurudzira vagari kuti vabude neuwandu hwavo kunobayiwa vachiti izvi ndizvo chete zvinokwanisa kudzivirira vanhu kubva kudenda iri Dr. Chonzi vatiwo vanhu vanofarira kungwarira panguva ino yezororo vachiti ndiyo nguva inowanzobatwa vanhu vakawanda neCovid-19
Saka huku ye zune zitime omikro ndoi ya anyanyo uwanda muno. Saka vachabohu ku South Africa vachawanda. Vachabohu ya unuvisitahu vachibohu kunana Botswana, kunana chivani wa wanda. Isusu oti nevedu vaningu vachibohu kunzume nika takasiana siana kunana UK kunana chivani. Vazimbangu wache vana kwenangu vayu nizuliri vayu vasati vayane ma symptoms vachuya kuholidi kana vaya kuholidi avazo garanzumbe mwezete nukuti vangwane makuwele vasina kuya vanengu vachifamba saka mkufamba kwa rukita atizo zia kutivaru kutahereza atinotiva itisho kufika mamaski
vati kanzuru yavo ino tasira kuzazi sachi gache urumende chekuba ya vanu makuma tana tuku pamusana zhevakari vimuguta pakupera kwe gorerino vachiti vakataza kuita izwi vachazvita munandira gorerino uya. Hurumende yakazivisa kuti vanhu vapfumbamwe vakashaya nechirwere cheCovid-19 nezuro uye vanhu churu chimwe chete nemazana matanhatu nemakumi matatu nevatanhatu vakabatwa nechirwere ichi nezuro wekare. Vanhu vafa nechirwere ichi vava zviuru zvina nemazana masere nemakumi maviri nevasere uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga vava zviuru zana nemakumi mapfumbamwe nezvipfumbamwe nemazana mana nevana. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vava mamiriyoni mana nezviuru makumi manomwe nezvisere nemazana matanhatu nemakumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 4,078,669. Vanhu vabayiwa nhomba yechipiri vava mamiriyoni matatu nezviuru makumi masere nezvisere nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 3,088,672. Uwandu uhu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Vanhu vakawanda vanoti vachatadza kutamba kisimusi zvakanaka gore rino sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare angoda kuzivikanwa nezita rekuti vaPablo vati pazvinhu zvavanga vachitarisira kutenga vakwanisa kutenga zvinhu zvishoma sezvo mitengo yezvinhu yakwidzwa zvakanyanya.
Mitengo yacho mahwanzvinhu nemapunda zvinotengeka zvino zvichingokwira ichi ndezvitenga haina kukwana. Unozongotorawo 1-2-1 zvekuti vanhu kumari yatinenge tatumwa kumba wazonzwisi mari yatinenge tapuwa kumba kuti yaonekwe kuti zvinokwana haikwani.
Mugari wekudzivarase kwaExtension vamelulex banda vatsigirawo kuti mitengo yezvinhu iri kudhura.
Christmas yegore rino yaaoma handisingazivi hangu kana kune vamwe vari kukwanisa kuafordawo vaine kuwana vanoo income iri beta kudarika isusu bcause isusu income dzatiri kuwana dzishomi hatikwanisi kuti titenge zvinhu nemari yatinenge tinayo ichibva yangokwana ipapopapo inofanira kuti tosqueeze uchesaka dhiri
nepamusana pekudhura kuri kuita zvinhu amai Melody Dube vati dai hurumende yaongorora vemabhizimusi vachiti kumwe kukwira kwaita mitengo havasi kukunzwisisa.
Zvinhu zviri kudhura ukaenda kufanika uine ekukwesha hauna chaunoburitsa unotouya nezvinhu zvishoma shoma zvaunoda chie zvauzvitengi nekuda kuti zvinhu zviri kudhura. Mafuta ekubikisa ari kudhura zvokuti pataiatenga anga achakachipa but zvino akutorova kuma700-800 saka kana uchida kutotenga hautombotengi zvokuti ndatoasiya nanchitoada kuti wotiwo zvinodyiwa nevana vana makaroni nana raisi zvese izvo hapana chiri kutombotengeka kune havo vanozvigona asi ini ndazvitaka. Ndinokurudzira kuti hurumende dai chititarisirawo mashoo kuti vationere kuti mitengo iri kuitwa iyi potowo vachitaura navo vanogona kunzwawo vakadzikisawo kurangarirawo vaya vanowanawo zvishoma.
Mumwe mudzimai ane chitoro chinotengesa mbatya amai Priscilla Ndou vati havasi kuwana vanhu vakawanda vari kutenga zvinhu zvavo munguva ino zvichienzaniswa nemamwe makore.
Takanga takatarisirawo kuti tengo yeChristmas pamwe kuda tichabhusta masales but zviri kuratidza kuti vanhu havana mari nenyaya yekuoma kweupenyu.
Asi mumwe anotengesa zvinhu mumigwagwa vachafadzwa musamanyo, vati michero yavo iri kutengwa zvakanaka uye vari kutarisira kisimusi yakanaka gore rino. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vanyasha muchitya vati kukwira kwemitengo yemafuta edzimotikari pamwe nekushayikwa kwemari yekunze mumabhanga ndezvimwe zviri kukonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu.
Ngo mitengo iri kukwira yezvinhu zvichienderana nekuti mitengo yemafuta yemotikari peturu nedizili zviri kukwirawo, sezvo zvatinoziva kuti pakangokwirawo mitengo iyi zvinhu zvese zvinoteverawo kukwira, zvobva zvasanganawo nekuti iko zvino auction system yakamboti miswei. Saka avo vanoda kutenga mari yekunze vakawanda vakuiwana pamusika mutema apo panova pane mutengo wakati kwirei. Saka sezvo munhu achida kuita bhizimusi unoitira kuti uwanewo cheuviri, tinoonawo vachikwidzawo kuti vakwanise kuwana mari yekutenga inoitawo kuti bhizinesi ravo rirambe richienderera mberi. Ndosaka tiri kuona panguva ino mitengo yatinoti mabasics iri kukwira.
Mafuta ekubikisa marita maviri ari kutangira pamadhora mazana manomwe, ukuwo makirogiramu maviri eshuga achiita madhora mazana mashanu, huku inorema makirogiramu maviri ichitangirawo pamadhora chiuru nemazana maviri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinoti zvinhu zvichakanaka muZimbabwe nguva ino vanhu vaiita chipatapata kunotenga zvinhu zvekushandisa pazororo rekrisimusi negore idzva. Asi nekuoma kwaita zvinhu munyika, munyaya dzezveupfumi vanhu vakawanda vava kutadza kutenga zvavanoda sezvo vasina mai yekushandisa pazororo rekisimusi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti kunyange hazvo gore rino ranga rakaoma munyaya dzeutano, upfumi pamwe nezvematongerwo enyika, veruzhinji vanofanira kuva netariro yeramangwana rakanaka. VaChamisa vanoti bato ravo riri kubatsira vanoshaya nekuvapa zvekudya munguva ino yezoro rekisimusi negoredzva. Vanotiwo veruzhinji vanofanira kubatana pamwe nekugarisana zvakanaka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa navaChamisa naRay Choto weStudio 7.
Gore rino 2021 kwatiri kumatongerwo enyika ranga riri gore rakatakanangana neconvergence for change, gokorodzo, unganidzo, batanidzo, kubatanidzwa kwevanhu veZimbabwe vagari veZimbabwe panyaya yekuti munyika muve neshanduko. Tinofara zvikuru kuti nyika yakadavira izvi. Munhu wese ruzhinji rwenyika, matimana enyika vakanzwa, vakaona, vakatenda. Zvechokwadi, nyika yedu inotoda mubatsira pamwe chete, inotoda kuti tiite humwe, inotoda kuti tiite kukomba nekoko tibatsirane, kuti tikadenda wobatsirane. Saka tinofara kuti izvozvo shoko rakatinhira munyika kuti parodikwa gumano rouchenjeri, gumano reshanduko, gumano rokuti dei nyika yava nekutungamirira kwedu. Asi mukatarisawo gore iro rinoi ranga rakaoma zvikuru, rakawanda kunyaya dzekurarama, vakuru vakuru vakanga vachirarama vakatisiya. Tikatarisawo radhewa, tikatarisawo kumunyaya dzedu matongerwo enyika, vakuru vakuru vakasiyana siyana vakashayika. Saka takaona riri gore ranga rakaoma zvikuru 22.
Zvii zvamuri kukurudzira veruzhinji kuita munguva ino yezororo rekisimusi negore idzva?
Zvozvotoreva ndezvekuti pakisimusi pano totokumbirisa zvikuru kune upi neupi zvake mugari womuZimbabwe, ungava unobva kumaseteland, maseonaland, manipaland, masvingo, kwese kwese kunana midland, toda kuti munhu wese awane mukana wokuti taure ite nyaya yemhuri, ite nyaya yemacommunity. Toda kuti munhu wese aone kuti aite chimwe chinhu, uye mubatsiranwa, uye mukomberanwa, uye mubatanidzwa, wemabasa, wemaoko, kuti munhu nemunhu akurudzire hama yake, angava mwana, angava mukoma, angava munina, ingava hanzvadzi. sawa bere kuti munhu munhu anyese kubota munhu munhu anga ari pamota kuti ndochere zira ichaita kuti ndechinura nyaya yekuzarurwa kwematambudziko ari munyika medu.
Kune vanhu vakawanda vanoshaya muupenyu vachamisa, imi sebato mune urongwa here hwekubatsira vanhu vanoshaya ava? Takatarisa nguva yatiri ino yezororo rekrisimisi negore idzva,
zvakanyanya mukatarisa gore negore tine chirongwa chakasimba zvikuru chatinoita chepresidential charity dina. Asi tipfuura kudaro tinotsvaga vanobatsirika nevapi vachinoza makunobatsira uchati vachirongwa chaane makore akati wadei tichiita tinombozama kugara tichii takuziringwa zvakanyanya matongerwo enyika. Asi isusu takati iti hatimene zvematongerwo enyika, ibasawo ratinoita rokuti kutungamirira nyika zvinoreva kuti unofanira kunge une zvaunoitawo zvinobatsira papfundiso kuvanogara munzvimbo dzakasiyana siyana. Saka tine zvakawanda zvatiri kuita, zvatatiita machildren's homes, maelderly vatinosapota, mapwc atinosapota, zvakasiyana siyana munharaunda dzakasiyana siyana.
Mashoko enyu ekupedzisira ezororo kuvana vezimbabwe vachamisa?
Mashoko edu ndeekuti ngativei tine tariro, nyika yava pedyo kunaka. Zvakaitika kumalawi vakawanawo nguva yavo yeshanduko, zvaitika kuzambia vakawana nguva yavo yeshanduko. Isu tava chinhano achidana chekuti tipindewo pakuva neshanduko munyika ino yezimbabwe. Hakuna dambudziko rinogara ririko, hakuna mhinde inogara iripo zvachose.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare vari muHarare naRay Choto weStudio 7. Hatinokwanisa kunzwa divi rezanupf sezvo mutauriri mutsva webato iri vaChris Mutsvangwa vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reUnited Nations Security Council rakatambira zviri pamutemo nezuro chisungo cheAmerica chekubatsira Afghanistan nerubatsiro pakangwarirwa kuona kuti chikwata cheTaliban hachiwani mari iyi. Nyika dzakapfuma dzekumawirira dzakanga dzabata mari inoita mabhiriyoni nechidimbu chemadhora ekuAmerica kuitira kuti isashandiswe muAfghanistan kubva pakatorwa masimba nechikwata cheTaliban muna Nyamavhuvhu. Vanhu vafa muMadagascar kubva musi wemuvhuro zvichitevera kunyura kwakaita ngarava inotakura zvinhu wasvika pamakumi masere nevatatu. Ngarava iyi yakanyura kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kwenyika iyi. Vanoongorora nyaya dzezvematongerwo enyika vari kupesana maonero avo pamashoko emuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga ekuti madzishe haafaniri kushora mutungamiri wenyika uye anoita izvi anogona kutorerwa umambo. Izvi zvinotevera mashoko aishe murinye wekumasvingo ekushora uori muhurumende vachiti unogona kupa kuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vatadze kukunda musarudzo dza2023 kana kupidigurwa nemauto. Ishe Murinye vakaberekwa vachinzi Efias munoda wafa uye vanozvitiwo inhengo yeZANUPF. Vachiwenga vakabva vatiwo Ishe Murinye vanofanira kuongororwa nebazi rezvematunhu nekanzuru yemadzishe uye vakaonekwa vaine mhosva votorerwa matano. Asi mutungamiri wedare remadzishe Ishe Fortune Charumbira avo vari kunzi vaferefete Ishe Murinye vakaendeswawo kumatare edzimhosva nesangano reElection Resource Center vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 281-2 chebumbiro remitemo chinoti madzishe asatora mativi panyaya dzezvematongerwo enyika. Dare repamusoro rakapa mutongo wekuti Ishe Charumbira vainge vatyora mutemo. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANUPF vaGilbert Dzikiti uye nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Totanga nekunzwa kubva kuna vaMaguhu.
Totanga nayo kubva zvakataurwa naChief Murinyi. Pane zvinhu zviviri zvinobuda mustatement yavo. Chekutanga vanosoropodza corruption zvikuru sei panyaya yema minerals ende samambo chinhu chakanaka kana maleaders vachishoropodza huori pane kuti vave vanhu vanoda kuti zvinakire ivo akapiwa mari nekambani iri kumaina ichibira nyika ichibira community yake iye anotanga kuchenesa kuti zviri kuitwa pano zviri right kwozotiwo zvekare vamurinyi vakataura kuti ivo inhengo yeza chinova chinhu chakaipa nechikonzero chekuti madzimambo haatarisisirwi kuti vadeclare political allegiance yavo vavanhu vanofanira kunge vari pamusoro peparty politics maringe nebumbiro remutemo wezimbabwe tochitarisawo response yavachivenga kuna vamurinyi vachivenga vakaenda kunovhundutsira madzimambo ese vakavati cherai makomba mutara musvipe muchiti izvi hazviitwi kusoropodza vatungamiri vehurumende nekushora corruption izvozvo zviri wrong madzimambo vanhu vanoremekedzwa havafaniri kutorwa sevana vadiki kuti vanonzi cherai kagomba musvipe ndinoona sekuti vachivenga vanga vava kutaura sekunge nyika ino yese its a huge barrack vaakushandisa command politics ndinofunga kuti kunyange kudayira kwanga kuchiita madzimambo vairatidza kuti havasi kufara nekudukupiswa kwavakaitwa navachivenga saka izvozvo tinozvishora tinoti panofanira kuva neruremekedzo neseparation of powers vachivenga ngavashandise simba ravakapiwa nehurumende neconstitution savice president venyika asi havasirivo the absolute power muzimbabwe
vadzikiti munoonawo sei
zvino zvinozivikanwa kuti madzishe ane paanogara osangana neutungamiri huri kutonga nyika politikali vachitaura nyaya nenhunha dzavo dzavanoona dzinoda kuti dzigadziriswe zvino kana vaakuita savachamisa kuti vakangoona vakasvika parufu votanga kutaura maererano nezvematongerwo enyika vanenge vapfeka jaketi rii vanenge vapfeka jaketi repolitician chief pamakuva tinoziva zvavanofanira kutaura nepaanofanira kugumira yesu vakatotaura zvavo kuti vakataura zvinoitwaepana vanhu vakamba zvavo nemutungamiri wenyika asi vakaabusa platform yerufu saka tinoona kuti zveshuwa vachivenga vakave nekodzero kuzotaura vashoma vakataura varivo kugumbuka maererano nechiitiko chimanje zekuti vanoziva pane zviitiko zvofanira kuti zviitike nenguva dzofanira kuti dzitaurike nyaya dzakafanira idzodzo nokuti machifu vagara vachipuwa platform iyoyo tikatarisa kutori nechief council iripo nekuti the deliverablesi kuti mazinirwo echizikiwai ende is writing hafanira kunzi matauriro enyaya yecorruption havana kungotaura izvozvo asi zvakati matauriro nepavazvitaura dai machera akakomba mazoziva kuti pane maforums atinokwanisa kuti tiremekedzane vari kutonga nyika dziripublic neni madishe hereditary traditional leadership irimo munyika
vamago unoti kudi
ya zvimwe zvavari kutaura ndinotenderana nazvo zvati panyaya yehuori yekushora corruption vachivenga pavanga vachitsiura madzimambo havana kutaura nyaya yecorruption kuti vari kugamuchira zvakataurwa nachief murinyi vanga vachingopopota vachingobhebha moto kuti hazviitwi saka tichitarisa kuti nyika yedu yaparara nehuori ndaifungidzira kuti zvakataurwa nachief murinyi zvinhu zvekuti vachivenga kana vari munhu ari serious kurwisana necorruption uye vachida kuona zimbabwe ichibva muurombo ichienda mberi vaifanira kukurudzirawo zvekare madzimambo kuti musarambe makanyarara kana pachiitwa corruption mucommunity menyu saka ndakaona sekuti vachivenga vari kurwisana nevanhu vanorwisa uori munyika chinowa chirwere chiri munyika yezimbabwe
petai nyaya iyi tinzwe vadzikiti
ziri pachena kuti vamurinye vanoziva kuti tine zimbabwe anticorruption commission yakamirira nyaya dzecorruption tobva tadzoka zvakare vamwe vachivenga vanga vanekodziro kuda yekugumbuka pamusana pakuti chifu vakataura vai prisoner statement yava vakataura izvo vachitaura kuti involvement of the army vachitaura vaizvo nezita ravasimaanda mukuru wavatungamiri vemauto pamutemo vaigona kutosungwa chifu murinye nemashoko avakataura iwavo asi vachivenga vakazvindukupisa vakatiregai ndizovatsuura pane mamwe madzishe
Nengo yezanu PF va Gilbert Zikiti vachitaura vari parunare muHarare. Manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyadzi zvematongerwe enyika uye vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu. Vanga vachitaura vari parunare kwaMutare. Vechidiki vakawanda vanoti gore ra 2021 ranga rakavaomera zvikuru uye vanotarisira kuti gore ra 2022 ringe riri gore rinovarerutsira zvinhu zvakawanda muupenyu hwavo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Diki vakawanda vakataura ne Studio 7 vanoti gore rino vainonga sose nemuromo sezvo vakanga vachitadza kurarama zvakanaka nenyaya yenhamo apa upfumi hwenyika hwairamba huchipera simba. Mumwe wevechidiki ava vazivanai muzorodzi vanoti vakarasikirwa nemabasa nepamusana pedenda recovid-19. Vanoti kuoma kweupenyu kwazowedzera nekukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro ivo vasina mari yacho.
Sevechidiki mugore ra 2021 musanga zvichidhura chaizvo zvinonga zviita kuti vechidiki tishaye kupambara kana kuti totengei kana kuti tione kuti upenyu hwedu hwofamba sei. Tikatarisa zvakare tinoona kuti mabasa kuwanikwa kwawo anga ari mashoma, zvichireva kuti zvine kusuwisa kukuru kunyanya kune vechidiki.
Mumwe wevechidiki muzare Petronora Gadzi kwavanoti gore rino vakarwadziwa zvikuru sezvo vaisvera vasingaiti mabasa nepamusana pekushayikwa kwemvura nemagetsi.
Isu sasikana vechidiki takasangana nematambudziko akawanda mugore rino ra2021. Ngaharasvika pakunopera matambudziko acho anosanganisira kushayikwa kwemvura muzimba muno mudhorobha. Izvo zvaita kuti tipedze nguva zhinji tiri pazvibhorani tichizononoka kuenda kuzvikoro tichiwedzera mabasa emudzimba. Rimwe dambudziko ratikaona nderekuenda kwemagetsi, iro raizoita kuti sevasikana titsumwe kuenda kuhone musango munotyisa nevabereki, tozodzoka takaneta totanga kubika. Saka tanga tisina zororo nekuti kubva kuchibhorani woenda kuhoni sevanhu vekumaruwa. Saka gore rino rapera haro asi raiva nezvibhezhero zvakawanda kwatiri sevasikana.
Mumwe wevechidiki ari nhengo yeMDC Alliance Masvingo vaGilbert Mutubuki vanoti vechidiki gore rino vakasangana nemhirizhonga yakawanda kusanganisira kurohwa, kusungwa pamwe nekuponderwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
Isu sevechidiki tingati gore rakapera harina kunge rakatinakira kune zvematongerwo enyika nokuti kwaiva nemhirizhonga yaitwa nebato reZANU PF. Mukatarisa gore ra2021 ndo gore ratarasikirwa nacomrade Nyasha irikwagutu akaabjectwa akarobwa pakaitwa presidential visit. Gore ra2021 ndiro gorezve ravharwa vamakumbura rizivishe up to now vachiri mutirongo iyi vachipomegwa mhosva yatisingazivi kuti yakamira sei. Tikatarisa ndo gore futi rasungwa vana Silia naJohana muno Masvingo. Tikatarisa ndo gore rasungwa TV9 kusanganisira neni.
Asi mumwe wevechidiki muZANU PF vachausumunganasa vanoti vanofanira kuti bato ravo iro riri kutonga humwe hurumende rakakwanisa kuvhura maindastri matsva izvo zvakaita kuti vechidiki vawane mabasa.
Tinoda kumbotenda kubatwa kwakaitwa basa nemusangano weZANU PF nehurumende yavamunanga kwa mukore ra2021. Apo patakaona migwagwa yakawanda ichigadzirwa panyika yose, takaona madhamu akawanda achigadzirwa, takaona mafektura akawanda achigadzirwa nemafektura amwe achivhurwa mabasa achiiswa kuvanhu. Zvinova zvinhu zvinofadza vagari vemuZimbabwe uye isu vechidiki kunyanya.
Kunyange hazvo zvinhu zvakanga zvakaoma mugore ra2021 muzvare lorenyemba vanoti vanotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama veruzhinji vakwanisa kuwana mabasa.
Isu sevechidiki vechidzimai tinotarisira kuti upfumi hwenyika huchadzikama tiwanewo mabasa zvigotibatsira kuriritsira mhuri dzedu diki dzatinenge tinadzo. Uyezve tinoshuvirawo kuti mitengo haisi kuzokwira mutarara gore rinouya. Pamusoro pazvo dambudziko remvura nemagetsi zvatiri kusangana nazvo zvinotarisirwa kuti ritange rapera gore rinouya, zvinova zvinotibatsira kuti tigorarama zvakanaka.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paGreat Zimbabwe University Dr. Davidson Mgodzwa vachitaura vakazvimirira vanoti munyika mune gakava riripo pakati vechidiki nevakuru vakuru vemapato rinofanira kugadziriswa. Dr. Mgodzwa vanoti vechidiki vanoona vechikuru sevanhu vari kuparadza ramangwana ravo, nekudaro vava kudawo kupinda mune zvematongerwo enyika nechinanga chekuumba nyika iyo yavanoti yakaparadzwa nevakuru vavo kubva nyika yavana kuzvitonga muna 1980. Vamugodza vanoti zvakakosha kuti vechidiki vapiwe mikana munyaya dzezvematongerwo enyika kuitira kuti sarudzo dzemuna 2023 dzisave nemutauro mumapato ose sezvo aine vechidiki.
Saka mapolitical parties anofanira kuita open up mapositions ari influential kuti vana vadiki vapindewo muzvinzvimbo zveutongi zvinoita kuti ivo vawanewo upfumi. Wenyika ino
vamugodza vanotiwo vanoona gore ra 2022 riri gore revechidiki vakawanda avo vachanyoresa kuitira kuti vakwanise kuvhota musarudzo dza 2023. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu.